mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 9/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano akazvimirira oga osangana muCape Town mukuzeya nyaya yezvicherwa. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rofara nekupangana mazano kwenhengo dzedare reparamende kubva kuMalawi neZimbabwe. Vanhu vafa mukudengenyeka kwenyika muTurkey neSyria vave neuwandu zvinosvika pazviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakaita semutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi, makurukota ehurumende, vamiririri vedzimwe nyika nevamwe vari munyaya dzezvicherwa vari kupinda mumusangano mukuru kuSouth Africa weInvesting Africa Mining Indaba. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando. Musangano uyu wakatanga nemusi wemuvhuro uye unopera nhasi. Vachitaura pamusangano uyu vaRamaphosa vati kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kukanganisa zvikuru mabasa ekuchera zviwanikwa munyika mavo. Vakati izvi zvakazopa kuti vemigodhi vabvumidzwe kuzvitengera magetsi avo vega. Kumucheto kwemusangano uyu, masangano akazvimirira oga ari kuitawo musangano wekutsvaga nzira dzokutora nadzo zvicherwa weAlternative Mining Indaba uyo uri kuitirwa muCape Town makare muSouth Africa. Masangano anechitsama anonzi akabva kuZimbabwe ari kupindawo mumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Sangano uyu unonzi Alternative Mining Indaba wakatangwa mugore ra2010 uchiitwa ne Fellowship of Council of Churches in South Africa ne Tax Justice Network ndo vakatanga. Musangano unoitwa panenge pachiitwawo musangano unonzi Mining Indaba. Mining Indaba inounganidza mahurumende, maminister of mines nemadelegations avo pamwe chete nemamining investors, mamining companies vanosangana muCape Town muna February gore rega rega. Pavanenge vachitaura pamusoro pemikana yekumaina muAfrica. Saka vanobva from all over the world vachiuya kuzosangana nehurumende dzemuAfrica. Ndo panoitwa madeal emining. Saka Alternative Mining Indaba inosanganawo muguta rimwe chetero asi munzvimbo yakasiyana. Pari zvine ri kusangana kuUniversity of Cape Town. Ndo pavanenge vari ku shoropodza zviri kuitika mumamining communities munharaunda dziri kucherwa.
Ndivanani vanopinda musangano uyu vamagu?
Panouya vanhu vakasiyana siyana zvikuru sei ma civil society organizations, panouya ma community vanhu vanomiririra nharaunda dziri kucherwa kana kuti dziri kudrainwa oil negas muAfrica. Vachitaurawo nhunha dzavo dzavari kusangana nadzo, kukanganiswa kwenharaunda, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kwozotiwo nhamo yeurombo munzvimbo dziri kubuda upfumi huri kupfumisa vamwe vanhu vari kure uye vari muzvinzvimbo zvepamusoro.
Chii chikuru chiri kutaurwa nezvacho pamusangano uyu?
Tichitarisa donzo reAlternative Mining Indaba, chikuru chinenge chichitaurwa pano matestimony uye nekuzeya zviri kuitika munyika pamusoro pemining. Saka hapana chatingati isusu Zimbabwe inonyanya kubenefita kunze kwekutongoti macommunity anenge ari kutsvaga rutsigiro uyewo nekushambadza matambudziko avo kuti vari kure vanzwisisewo.
Chii chamungati chiri kutadzisa budiriro munharaunda dzine zvicherwa munyika?
Dambudziko riri kutitadzisa kuti tisabudirire kubva kumining. Chekutanga chirwere chinobata Africa yese zvayo, nekuti hatina nyika dzakawanda dziri kuratidza budiriro kubva kumining. Tine makesi mashoma akaita seBotswana. Kukatarisa Botswana, chinoita kuti ibudirire ndechekuti maminerals eBotswana haasi esangano riri kutonga, bato riri kutonga, haasi evatungamiri vane power kana kuti vane zvombo mauto eBotswana. Hupfumi hwenyika, Botswana inotungamira pasi rese kana tichitarisa nyaya dzemadiamonds, nyaya dzetransparency. Saka isusu zvedu muZimbabwe, dambudziko redu nderekuti chinhu chekutanga ipolitics. Maminerals edu ndiye mapoliticians. Mainvestor anouya muZimbabwe anotanga kutongozikana kunzi kune kambani yakati vapinda muZimbabwe. Inonzi organized crime. Zimbabwe is a crime scene, inzvimbo yekuparwa mhosva yekuba upfumi hwenyika, nyika yese zvayo. Saka muri kuona kuti ukaenda kwese kwamutoko kwacho kunonzi kuri kubva Black Granite kubva muna 1972, hapana kana road kana 1 kilometer zvayo inonzi yakavakwawo nemari yeBlack Granite, hapana.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muCape Town muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare reparamende rakabatana nesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Women's Coalition of Zimbabwe neOxfam vakaronga musangano pakati penhengo dzeparamende dzechidzimai kubva kuMalawi nemuZimbabwe wakanangana nekugovana pfungwa. Marvelous Mutlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzare Stavile Dewa.
Isusu veWomen's Academy for Leadership and Political Excellence takabatana neWomen's Coalition of Zimbabwe, neOxfam Zimbabwe, neParliament of Zimbabwe, neMinistry of Women's Affairs, neZimbabwe Gender Commission. Takashanyirwa neMaMPs echidzimai ari kubva kuMalawi, avo vanosanganisira 2 maDeputy Ministers, nema representatives a Ministry of Gender ne Civil Society kuMalawi, avo vakauya kuzodzidzawo nenyaya dzeleadership, political participation nemadzimai muZimbabwe, nenyaya yekuti tingaita sei kuti Zimbabwe neMalawi tibatane kukurudzira nyaya yekuachievewa kwegender equality. Nhasi tanga tiri kwaMtasa North kwa Honorable Madiwa kwatanchiona kuti basa rakawanda ravari kuita kushanda nemadzimai ari kuita zvokurima, vachivasumudzira, vachivalinkawo nemamarkets kuti vazokwanisawo kuzvimiririra nekupinda maleadership positions.
Zvii zvimwe zvamakwanisa kuita muzuva ranhasi? Nyanya takatarisa madzimai vari munyika vari pamabasa epamusoro.
Tazopedza zuva redu nekunomita First Lady Amai Auxilia Mnangagwa, avo vasangano zvakare nevatungamiriri vabva kuMalawi nedelegation yeduo yemuZimbabwe, vafara zvikuru kusangana nemadzimai aya. And chikuru chabuda mumeeting yataita navo ndeyekuti vaimbisa kuti ivo semudzimai aimbova muleadership position saMP varida kushanda nemadzimai ese zvisinei nekuti vanobva kupolitical party yipi, kuti vabatsire kuti madzimai izvezvi ari maMPs adzoke pazvinzvimbo zvavo nekuwedzera nhamba dzemadzimai achapinda musarudzo dzatakatarisana nadzo.
Chiri kunzwa kuti pane musangano mukuru wamuchange muri kupinda nemadzimai aya mangwana. Musangano upi uyu?
Mangwana tinenge tinawo futi vaenzi vedu kune Multi Political Party Gender Conference on Women Political Participation iyo iri kuitirwa muno Harare. Tichasangana nemasecretary generals emapolitical parties tichisimbaradza nyaya yekuti zvatatarisana nesarudzo mapolitical parties ngacreate environment inobvumidza madzimai kuti arane for leadership positions vasingarohwe, vasingatukwe, vasingashungurudzwe vachizadzisa zvinotaurwa nesection 1756 and 80 yeconstitution yeZimbabwe inotaura nyaya yegender equality. Imwe timu yedu zvakare yevaenzi ichaenda kumangura kumashonaland west kunovhizita futi imwe constituency inotungamirirwa nemudzimai vachinoona kuti zvii zviri kuitwa kusumudzira madzimai, kusumudzira vechidiki nekuti vanhagarisane zvakanaka vachinzwisisa kukosha kwakaita kusapota madzimai.
Iyo nyika yeZimbabwe yakamboshanya here kuMalawi sezviri kuita madzimai aya ari kubva kuMalawi?
Vanhu vekuMalawi vativhizitira madzimai vari mutungamiriri ava nekuti isusu gore rakapera muna October takasumukawo tiri delegation yeWomen's Movement, Minister of Women's Affairs, Zimbabwe Gender Commission neParliament yedu ichilidwa neWomen's Caucus inotungamirwa naHonorable Kwaramba. Tikaenda kuMalawi tikanodzidza zvakawanda zvakanaka zvavanoita kubudikidza kusumudzira kodzero dzemadzimai. Takaona basa rakawanda ravari kuita kuti vapedze nyaya dzemachild marriages. Tikaonawo zvakanaka futi zvavari kuita kuti vari kukwanisa kunegotiate makii leadership positions sayakaita saSpeaker of Parliament. Speaker of Parliament vekuMalawi mudzimai uyo akauya mushure mekunge madzimai abatana akanegotiate for my leadership positions ari key.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzare Stabile Dewa vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuHarare. Mumwe mwana wekuGlen Nora Tawana Norbert Muyengwa akayeredzwa nemvura nemusi wemuvhuro ndokufa murwizi mukuvisi muHarare achidigidha nevamwe vake. Taedza kubata vabereki vake asi hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharembozha yamai vake yanga isiri kupinda. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi tabata mumiririri weGlen Nora mudare reparamende vaWellington Chikombo vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change.
SeGlen Nora tabai wanera kagomarara mushure mekunga mwana anonzi Tawana Norbert Muyengwa akayeredzwa nemvura musi wesvondo nguva dzemasikati 1 PM. Chakaitika ndechekuti vana ava vakaronga kuenda kunotuhwina, saka vakatorana vari 8 paushamwari hwavo kabva vati hande tinotuhwina murwizi mamukuvisi.
Vainge vaudza vabereki vavo here nezvekuda kuenda kunotuhwina?
Havana umwe vakaoneka, vakangoenda sevana. Saka vaenda ukoko vakanosvika kabva vapinda murwizi. Vapinda murwizi mwana uyu Norbert kanga kuri kwekutanga kuti aite zvemaduhwino, anga asambotuhwina muupenyu hwake. Saka vanoti vana ava vakatuhwina kumaminitsi anoita 10 varimo vachituhwina, asi nenguva isipi kwakazoya dutu remvura yakawandisa ndiyo yakavakukura vese. Saka vakukura vese vamwe vakayeredzwa pechinhambo chakati kabva vabuda vachibata tsanga vachienda panze, asi Norbert haana kukunda akabva anyura.
Ko mapurisa aya anobatsira vanenge vanyura mumvura vakauyawo kuzokubatsira here?
Vakauya vakaongororawo vakati nemamiri akaita mvura yakawandisa zvakare yakasviba, saka mwana hatikwanisi kutingamuona nhasi. Saka vakati neunyanzvi hwavo zvinoda 48 hours kuti mwana kana achinga aripo arimo mumvura umu ane zenge apa musoro pemvura, nguva iyoyo anenge arisha stage yedecomposition kana kuti mwiri wake unenge washata kurova kuti anenge akukandwa pamusoro pemvura. Echingopedza ipapo vakabva vaenda. ndopata mukira zvakare chitsvaga chingotedza nzizi vanhu vese vachibatsirana munharaunda kusvika pazoitawo anga achidriver achipfuura nepabridge inonzi Amalinda.
Riri papi chaizvoiri?
Rinobva muGlenview 7 kana muGlenora richienda kune usho kunze. Ndopa aona munhu achiyeredzwa nemvura. Saka ndopa aona munhu achiyeredzwa mvura akabva aridza mhere achityaira kudaka. Saka pasi pebridge papinda munhu apa. So vanhu vanga vari ipapo ndopa vazonojambira kunomudhaivhira pinda mvura akabva atorwa echibuda panze.
Mumiririri weGlenora mudare reparamende vaWellington Chikombo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Pepa nhau repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti vachuchisi vehurumende veNational Prosecuting Authority vari kuti vari kushaya umbowo hwekuroverera muzvare Henrietta Rushwaya, mhosva yavari kupomerwa panyaya yavari kunzi vaida kuita uori nekuba goridhe rinoda kusvika makilograms matanhatu nezviga zvipfumbamwe kana kuti 6.9 kgs ravakabatwa vainaro panhandare yendege muHarare. Mutauriri wevachuchisi vatawanda zvekare vakaudza musangano wakarongwa nesangano rinorwisa uori reTransparency International kuti hapana umbowo hwekurovererawo vaimbova gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira. Pepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutumbi wegamba renyika retired Brigadier General Marcus Walter Kananga uri kuendeswa kuRhodesville Roman Catholic muHarare usati waendeswa kumarinda eHeroes Acre. Vakananga vakashayikira kuhope vari kumusha kwavo kuguruve kumashonaland central. Muchronicle mune nyaya yekuti magetsi ari kugadzirwa kukariba awedzera nezvikamu makumi mana kubva muzana sezvo mvura yati wandei mudhamu iri. Zimbabwe Power Company mumashoko kuvatori venhau inoti magetsi awedzerwa kubva pa 250 megawatts kusvika pa 350 megawatts. Mukupeta zviri mumapepanhau, pepanhau reNewsday rine nyaya yekuti vari kurwara nechirwere cheitsvo vaine insurance yePremier Services Medical Aid Scheme vari kutadza kurapwa sezvo vakoti vari kuramwa mabasa. Mutauriri wePSMI atenda kuti vashandi vari kuramwa mabasa. Tochienda kunguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Tine zvekutaura zvinokodoko paStudio 7 apo. Tine zvekutaura zvinokodoko zvinoti vadamba vari kungotaura zvavo kungoti asi munhu ori mupati asi MDC munzore yakatofei panochambotodzoko kuti vavhotere MDC vachavhotera vari vaviri ndokuti vazozwa kuti izvozvo vakaita zvakashata vangavhoteri ZANUPF unenge mazotivhoterei ZANUPF yese saka vamunzora kutopedza zvavo nguva ndaipedze nguva chaiko ndatenda.
PaStudio 7 murisei kuha igai tingotaura padikidiki padangotaura igai titangire na uyo anonzi tafadzwa mugwadi. Tafadzwa mugwadi ndiwe wega wazara kuzanupiyefu touya tokugara pachiripo sisi mwana munyowano ndiyakudiwa nevanhu isusu kana uchiti wewe vanhu vari kutida vanhu vanani vari kukudai isusu hatikudi. Vanhu vari kutaura kuti vari kukudai ndevapi isusu hatikudii nechipati chenyika hatitombokudii zvachose munozviziva imi kuti hatikudii makazviona 2018 hatina kumbokuvhotera imi asi unongofamba uchitaura hey vanhu vari kutida vanhu vananiwa itai kamusangano munoti vanhu vanouya here kumusangano kwenyu hatiuyi kubhoza hatikudii isusu tinonovhotera chamisa taakuda new party. Kozoita kumapurisa uko hanyaya yemapurisa mapurisa musikuita basa dhama kumbaro uku ndianotengesa mbanji ndianotengesa madrugs wapfa dhama asi ariko kumbaro uku endai kamunomufunga kumbaro uku muri kumuregera sei mapurisa mukupiwa mari anenge mapurisa epamatapi police station ari kupiwa mari nadhama vari kupiwa mari dhama anototengesa mbanji paipai zvokutoti Tese tumaruma zuma zmozo tanga kana kuda kumusechaka anengato tipiro netipapurisa tipa matapi kuti uori mapurisa pa matapi police station ndizvo regular tina
maswa sepa studio 7 pano ine zvangu ndinofara nokuona nyaya dzinotaurwa nevanhu vekuAmerica masurvey vakaita iva kuti vachamisa ndovaakudiwa hapana munhu angambofarira munhu echiziva kuti ndogara munyika muno handina kana employment handina kana vana vanoenda kuchikoro zvisina mari handina kana chokudya mumba tambudzika vanhu vese vanotambudzika vanhu isu unochitiza kuenda kunyika hapana nyika isina Zimbabwe in the world wakambozviona papi izvozvo saka vakasurveya vakaona kuti triple C inenge yakufamba mberi nokudiwa nevanhu havana kumbonyepa asi zvinofungwa ndezvandopevhi ndezvekuti ichagara pakusvika kwanzi madhoka ava nenyanga zvinova izvi ndo zvekuti vanodzigara ndo kundivana mwari here kana they are doing a judgmentally job kana kuti vanoita seanyasi kuziva zvakanaka because how can you say vanhu vari kuakirwa marodhi rodhi racho rinovako muno nenzara here vanhu vanopiwa marimu kuaka marodhi imomo marodhi acho anoitwa nemasemeri asina kana kumbosimba ekutoona kuti mavhoti akusodera vanhu votanga zvimavhoti zvemarodhi ha imwe here gai timboona kuti tinodii
tenge takambonzwa kuti hurumende ichapindira panhau dzekubhadhara maschool fees evabereki vese vari kumaruzevha zvino zvazvangu kuti nyatoita sei koro zvacho zvadhura $60 mwenezi wati 4 ameno toita sei chikafu chiri kudhura 500 something 50 kg kazi $60 yevana vechikoro chinozvikunda izvi zvinotoreva kuti pane chimwe chichatorengwa aidha vana kana kuti chikafu asi chikafu chiri obvious hapana munhu anorarama asingati tichangotengawo chikafu chacho kana tichiwana 500 yacho izi hatiwana havasi kuzoenda
vanhu vestudio makadi kustudio 7 aiwa tinokutendai nenhau dzamunotipa dzicho kwadi aiwa tinokutendai ina hangu nyaya yangu iripo pamapurisa avo vari kusunga zvinodhaka vari kusunga vanhu vezvinodhaka avo ngavasunge vanhu vanosapuraya zvinodhaka bhikozi zvinodhaka izvozvo zviri kusapuraya kubva kuvakuru vemuhurumende imomo kubva kuvakuru vemamwe mapurisa imomo saka ndo ngavasunge vanhu ivo avo vasunge ikoko kumasapuraya avo tichase kuchikonzero chaita musoro uteme vanhu ivava ngavasungwe vari kusapuraya kwete kusunga munhu ari kungotengawo kabhora kembanje achiputa kana kuplastic kana kabhodhoro kebhorongo ngavasunge ekizekiti kuri kubva zvinhu vanokuziva ivo vanotokuziva mapurisa ivavo hakusi kuti kudii vanotokuziva kuti apa panosapuraya panosapuraya but vanosvika vachipiwa mari vachisiya vanhu ivavo unosunga munhu ari kuzviputira mbanje mustrito asi vachabva vachipaziva mapurisa ngaasunge vanhu vari kuri kusapurayiwa kuri kubva zvinodhaka vari kukuziva ndonga kusungwa ikoko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tokuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica mushure mekutura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Union Address nezuro vaBiden vabva vatanga kutenderera kumatunhu anotarisirwa kukwikwidzana zvakasimba musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rinouya akaita seWisconsin neFlorida kuWisconsin vaBiden vaudza vanhu kuti vasimudzira maindustry kwete zviri kutaurwa nevemaRepublicans zvekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi mutauriri wedare rehouse of representatives vaKevin McCarthy vanoti zviri kutaurwa navaBiden kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda sezvo vachiti mitengo yezvinhu iri kudhura mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo
vaBiden vakananga pakusvitsa shoko kunotambidza shoko kuvaridzi varo maamerican citizen vari kwavanenge vari kungava kumatauni mamwe okuti sokuziva kwedu ruzhinji rwacho runogona kunge rukusina kuwana nguva yokuva wanokuvateerera patv asi ndo magariro avano garava chita, avatunga milu America, kuti pavano taura pa TV paya, vari kumuzinda wavo ku Washington uko, vano zorunga kuchifamba, ne shoko ravo kuvanhu, kunosangana na vanhu, one on one vachiti vachitsinira zvavanenge vakataura kwavanenge vakataura vachiratidza zvekare zvimwe zvirongwa zvavanenge vakaita muutongi hwavo zvinenge zviri kwavanenge vaenda kuvanhu ikoko nokuti vamwe vanhu vanogona kunge vasingazvioni purezidendi akazoendako kunotendeka kuti aiwa handiti munoona migwagwa iyi handiti munoona mabridge aya handiti munoona maairport aya handiti munoona indaneti yaminayo iyi ndizvo zviya zvandainge ichitaura ndiri ku Washington uko.
Ko vamwe vari kuti va Biden yave harawa munoona sei vari kuti vakura dai vachizorora varega kuramba vachitsvaka kupinda musarudzo dzegore rinouya idzi.
Vamwe vanogona kuti zera ravo vachada zvekuti vapinde musarudzo dzegore rinouya hongu zvino gona kuitika chaizvo nokuti handivo vega vakura vatiramba vakuravo zvekare kukura ka ndokunokuwanza kwanzi ndo mune mine experience imomo zvekare tinoziva kuti isu utongi hwapresident kunyanya president weamerica haatongi ari ega masimba ake masimba outongi hweamerica anenge anogovanwa pakati pedzimba nhatu kubva kusenate uko nokucongress uko kwozoenda imomo White House kuchizoenda zvekare kumajaji nekusupreme court saka masimba acho ayaya haanei nokukura kwomunhu
saka muri kuti here imi vabiden vanogona kudero vari kusori mugwara rekutanga kukambenira sarudzo dziri kuuya
chaizvo vari mugwara rokutotanga kukambenira sarudzo dzichiri kuuya kubvira pakutaura kwavaiita vachitendeka ivo zvirongwa zvikuru zvavakaita vachisimbidzira chaizvo kuti vanhu varombo ndo vakanangana noutungamiriri hwangu vozobvapo votoita marari ipapo vachisumuka neshoko ravo iroro saka tikanatsokuzvitarisa tichaona kuti shoko ravaitaura ivo vachitaura kuvari kuWashington ndiyo yavachafamba nayo kusvika paitwa maelection egore rinouya nokuti vanenge vaine upou hwacho hwekuti izvi zvandakataura ndanga ndisinganyedzi zvandinoda kuti muchindisarudza zvekare ndichipfuurira mberi nezvirongwa zvakaita sezvizvi vakataura ivo kudhura wokunoita zvino asi vakabva vadi vazvidhifendi vakati aiwaka ndakaunza mabasa vanoda kusevenza ngavasevenze saka tichitarisa zveeji yavo kukura kwavo kuti tinoona kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vane zera rechidikiwo rokuti vanenge vachivabatsira pamwe chete navanhu vavakasarudza kuti vavabetsere hadzisiwo hara kwadzasvika kwavari ikoko saka kugona utungamiriri kumwe kunogona kusaendirana nokukura kwomunhu
munoonawo sekuti vangakunda here muutungamiriri hwavo nebato ravo iri musarudzo dzinouya idzi
vane mukana wokukunda tichitarisa isu mamiriro akaita pati yamarepublican kuti vatirambo vanenge pavakapinda vakavhiringa zvinhu zvomupati vanhu vakakonana chaizvo zvekare vari kuda zvekudzoka kuzokambena vatrump vamwe vavo vakuru vomurepublican party vakatotanga nokutotukana navo saka madivision iwayo pamwe chete nokuzoenda kumaprimary election kuchaitwa namarepublican party madhemokrats haaendi kumaprimary election nokuti president wavo ndiye uri kutonga zvinobva zvatowedzera kuudzamu hwokuparadzanisa vanhu vemumarepublican
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi masangano akazvimirira oga osangana mucape town kuzeya nyaya yezvicherwa sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rofara nekupangana mazano kwenhengo dzedare reparamende kubva kumalawi nezimbabwe vanhu vafa mukudengenyeka kwenyika muturkey nesyria vave nouwandu hunosvika pazviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare manheru anasa kuti chakupai dzimwe nhau. Anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiyai mumaoko a Chris Gande achikupai nhau dzeisindevele.